Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 13 Chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokumbira hurumende kuti zvikoro zvivharwe musi wa18 mwedzi uno pamusoro pevamapato ezvematongerwo enyika vari kunetsa pazvikoro zvizhinji. Bato reMDC rinoti dzimwe nhengo dzichamirira bato iri musarudzo dzakasungwa nezuro muHarare. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti vasevhi vakasvikuwere vasashatirisa vanhu nokupinza nyaya yegukura hundi mukutsvaka kwavo rutsigiro musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakanyorera kubazi redzidzo yepasi richiti mamwe mapato ezvematongerwo enyika ari kukanganisa zvedzidzo muzvikoro achimanikidza vana vechikoro nevarayiridzi kuti vaende kumisangano yezvematongerwo enyika. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti sangano ravo raendesa tsamba kubazi rezvedzidzo richikumbira kuti zvikoro zvivharwe musi wa18 mwedzi uno sezvo mamwe mapato achiitira misangano yavo muzvikoro. Ngatinzwe vaMasaraure vachitsanangura.
Tanyora gwaro tichizivisa hurumende kuti varayiridzi vari kuti zvikoro hamuchisina rugare, hamuchisina rusununguko nenyaya yezvematongerwo enyika. Tiri kuona mapoliticians akupinda muzvikoro vachitora vana vachivaendesa kumarali, vachida kutotora varayiridzi vachivaendesa kumarali, zvikoro zvacho kudzidza kuchitomiswa. Saka tiri kuona upenyu hwevanhu hwava papfumvu. Taona makesis anodarika 567 ezvikoro zviri kushandiswa kana kuvaraswa kwevarayiridzi kutiretemwa kudzingwa mabasa nezvimwe zvakadaro nemamembers ecommunity. Saka tazivisa hurumende kuti musi wa18 July mamembers edu ari kuti haachakwanisi kunge achienda mabasa for their own security, for their own safety. Tikutarisirawo kuti hurumende ichabatana nesu panyaya iyi tiite donzo rimwe chete rekuchengetedza upenyu hwevarayiridzi vedu, upenyu hwevana vedu nekusefiti yezvikoro zvedu neschool property yese. Nekuti zvikoro zvimwe zviri kutowanwa zvichiparadzwa vanhu vachishandisa zvematongerwo enyika.
VaMasaraure, sezvo kufambidzana kwenyu nehurumende kuchiita sekunonetsa, munofunga kuti hurumende ichanzwa chichemo chenyu here?
Tine tarisiro yakakura yekuti permanent secretary vatavela mushure mekukonsulta nevamwe vachadzivisa kuti zvikoro zvedu zvikurumidze kuvharwa. Nekuti tiri kuona mapolitical temperatures kuwedzera kwavari kuita ndokuwedzera kuri kuitawo makesis atiri kuramba tichiwana munharaunda dzatiri.
Ko, nyaya yemihoro yakamira sei? Matimaziviswa here kuti hurumende ichakupai zvakadini?
Takanzwa pachitaurwa cabinet ichinge yasita zuro vachitaura kuti mari yavepo ichawedzerwa varayiridzi. Maonero atiri kuita inenge iri $50 asi mashoko yaanoturwa mushure mekunge pakasangana vanhu veNational Joint Negotiating Council musi wechina vhiki rapfuura. Hapana bvumirano chakaitwa chakabudapo sekunzwa kwatakaitwa nevanga variko. Asi uyezve tichitarisa kumashure musi wa27 June MGNC isati yatogara takanga tatonzwa mashoko aibva kuna vamazima vachitoudza Herald kuti vanhu vachazowedzerwa ma$50.
VaMasaraure, vashandi vanotambira here zvavari kunzwa izvi?
Tisati tatanga kurwadziwa nekushomeka kwemari tichitarisa kukwira kwezvinhu, tirikutarisa kuzvidzwa kwatinenge tichiitwa nehurumende, kuzvidzwa kwatinenge tichiitwa kuti mari yedu inoita zvekuanaunzwa kuredhiyo tisina.
Avo vanga vari mtungamiri we Atus va Obed Masarauri vari parunare ku Harare ne Studio 7. Tabatawo mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwewo divi ravo.
Zimbabwe inyika iri very democratic. Ende kana tichitaura kuti democracy, tikutaura kuti munhu nemunhu anokwanisa kuita zvaanenge achinzwa kuda kuti izvi ndozvinoitisa kuti nyika ienderere mberi. Saka isu sebazi reprimary and secondary education tikaona munhu achiita zvinhu zvinoita kuti bazi reprimary nesecondary education rirambe richienderera mberi, aiwa tinomutsigira.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nezuro muBotswana, vatungamiri venyika vakawanda vemuAfrica uye vemabhizimisi vakatanga musangano wegumineshanu kana kuti 15th US Africa Business Summit. Musangano uyu wakanangana nekusimudzira nyaya dzekudzidzana kwenyika. Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti uyu musangano mukuru wekuti Zimbabwe inofanirwa kuratidzawo kuti ine zvainogona kuunza mugungano iri, iyo ichiwanavo zvainowana.
Une zvaunoreva zvakawanda chaizvo zvinobata izvo kuti angava matambudziko ari muAfrica angaita sokushayikwa kwamabasa, nyaya dzezveutano, hazvingakwanisi kupedzwa nenyika imwe kana kuti neAfrica chete. Inenge ichida ruoko rwenyika hombe dzakaita sana America. Saka tinoona kuti misangano yakaita seiyi haingoitwi neAmerica chete nenyika dzomuAfrica. Inoitwawo nenyika dzokunana Asia uko dzinozviitavo, nyika dzokunana Europe dzinozviitavo, kuri kunge kuri kushandira pamwe pane zvinhu zvakawanda wanda zvinoenderana kana zvokurima. Tichinatsokuona kuti kwava nemamiriro kunze akasiyana neaivako makore akare okuti pamwe mvura haichanai gore negore. Saka kunenge kunana chipanga mazano kuti toita sei nedambudziko rakaita kana riri rokurima irori, kana riri nyaya dzemari, kana nyaya dzezvamagetsi, kana zveutano, kana zvemigwagwa ne maairports zvese izvi.
Musangano uyu unokosha zvakadini, Professor Masocha, uye Zimbabwe imire papi munyaya dzakaita seidzi?
Uyu musangano hauna kutanga gore rino chete, watova wechigumi neshanu uchiitwa gore negore. So saka mutungamiriri wenyika vamunangagwa vaendapo kuna vamwe ikoko kunoti vandohwa zvinenge zvichiitwa, zvichitaurwa, zvichibvumiranwa, pamwe chete nokuti ivo vachipavo zano ravo reZimbabwe kuti ingashanda nedzimwe nyika sei, ingashanda neAmerica sei, America ichiwana chinyi mukushanda nenyika dzomuAfrica, zvekare Africa ichiwanavo chinyi pakushanda neAmerica.
Iyo Zimbabwe pane zvainokwanisa kubetserwa kanavo kubetsera nazvo here pakadai?
Panenge pachida kuti pakuendwa ikoko munhu asangoenda chete achinoti pamamonya ipapo ndanga ndiripo, asi kuti anga arivo monya inenge iine zvokuisavo angava mazano kune zvinofanira kuitwa, pamwe chete nokuratidza zvakaitwa nechekare kubvira kumisangano yakaita seiyi nezvimwewo zvatinokwanisa kuita isu toga kuti tikwanise kuzokurudzirawo vamwe vanhu kuti vave vazotibetsera tinenge tatomboita zvatinenge taitavo isu toga kuti izvi ndo zvataitavo izvi. Zvino taakuchida rubetsero rwokuzopfuura kusvika pakati. Saka musangano wakakosha chaizvo, unenge una vanhu vakawanda vane mari, vanoda mari, vane mazano amabhizinesi, vana mazano okupedza nhamo dzinenge dzichiitika mune dzimwe nyika vanenge variko.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio Muzvina fundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare ne Studio 7. Bato rinopikisa reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora rinoti nezuro nengo dzaro shanu dzakasungwa nemapurisa mushure mekuitisana nharo nemamwe mapurisa pamusoro penzvimbo inomira motikari pamberi pehofisi yavo yeMorgan Richard Tsvangirai House. Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wemutungamiri webato reMDC inotungamirwa nava Douglas Monzora, Valoid Damba, vanoti nengo dzebato ravo dzinoti vari kumiririra bato ravo musarudzo dzeparamende kunyanga South vaJoseph Madziwa, vaFrancis Chikunguru, vaPaul Majarira, vaAdrian Simon navaGodfrey Chenamo vakasungwa nezuro vakazonobvisiswa mari dzefaindi kukamba yemapurisa kuHarare Central Police vachipomerwa mhosva yekukanganisa basa remutemo. VaDamba vanoti mapurisa Purisa aiva manikidzira kuti vamise motokari dzavo pamberi pemahofisi avo epa Morgan Richard Tsvangirai House.
Chaitika ndechekuti pane mupurisa wechikadzi asvika angati driver motokari zeta rapi number plate 178T. Mupurisa ndobva asvika achida kupaka pamberi peHarvest House panopaka maofficials emusangano. Ndokubva arambidzwa nevakomana vesecurity achinzi ireserved parking yemamembers of staff nemamembers standing committee. Iye akati hamundirambidzi kupaka panapa nekuti ndiri munyika yakasunungwa, ndiri munyika yangu yandinoda. Ndokubva angofonera reaction team. Reaction team ndobva yatosvika as if zvakatoplanwa kudhara. Saka reaction team haina kumbosvika ichitaura nemunhu, yangosvika neutanga kungoataka vakomana vangoitaura nemapurisa ayaya nemabaton sticks. Ndokubva wabandla 5 of our team members. Kati kuona kwandiri kuita MDC iri kuharaswa left, right and center. Vada kuedza kuparadza the democratic movement yakaumbwa nevanhu. And muri kuona vari kuenderera mberi nekuintaisa some of our weak members nekuvapromisa maambassadorial position kuti vabude pati kuti tichazo kupai maposition yeambassador, tichazo dai nema loans nema grants assist kuti the people's movement haife yakafa.
Mumwe akasungwa vaJoseph Madziwa vanoti mapurisa akatadza kuvatsanangurira zvizere kuti mhosva yavainge vapara ndeyei.
Ichokwadi tasungwa nepolisi tiri paHarvest House, tikatorwa tikaenda kucentral tabvunza kuti mhosva yedu yatapara imhosva ipi, asi mapurisa ataza kutitsanangurira kuti tapara saiki wangotuzoti no mhosva yamapara inonzi obstruction, saka munofanira kubvisa fine nekuti manga muchida kurambidza kuti mota yepolisi ipake paHarvest panowa pamusuo paentrance peofisi yedu yaHarvest, saka tabhadhara fine ma$30.
Imwe nengo yevachengetedzi venzvimbo vari mubandiko resecurity yebato reMDC vaGodfrey Chenamo vanoti vakaudzwa nemapurisa epaHarare Central Police kuti mapurisa aiva sungira madara kuti vaone kuti vanoita sei.
Patasika central tatosvika vakatoti yochi tatozvichira dara kuya kuzopaka ipa achida kuona kuti munoita sei, but otherwise vanhu vese vanga vatorwa ipapa hapana even angambonetsana nemupurisa kana kuita sei, vanhu vanga vachida kutozouchinesa kuti kochii chiri kuitika pamota yepolisi. Saka tiri kuharaswa left, right and center as a party.
Mapurisa anonzi akazodzokazve masikati vakawanda vakatanga kuimba nziyo dzechimurenga dzekuchichidzira nekufundutsira. Imwe yenziyo idzi vaiti ndimi Mega makatanga kuronga hondo. Taedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, asi nharembozha yavo yanga isiri kudairwa kuti tinzwe divi ravo, asi mumashoko avo kumashure kuStudio 7 vanoti vese vanopara mhosva vanofanirwa kusungwa nemutemo wenyika zvisinei nekuti vabuda mumba mani. Chero hazvo bato reMDC riri kuti mapurisa ari kuvatyorera kodzero nekuvatadzisa kutsvaga rutsigiro pajekerere. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogaro taura pamusoro perunyararo kumisangano yavanoita nevatsigiri vavo nenyika.
Ndinoziva kuti madetractors edu nepfumbwa zvibatatu avo vanenge vachida kuti kumboitwa mheremhere kuti sarudzo yedu inzi haina kufamba zvakanaka.
Aiwa, isu pachedu tisu tisingadi mhirizhonga, kwete kutoda kuita kuti vanhu ukoko vafare vokunze kwete. Isu veZANU-PF hatidi mhirizhonga, toda runyararo.
Masangano akazvimirira munyika anoti kuchema kwemapato anopikisa nekurambidzwa kuita misangano, kusungwa kwenhengo dzavo uye kuchichidzirwa nevanofungidzirwa kuti ndevebato riri kutonga reZANU-PF, mapurisa nemamwe masangano kunyanya rinonzi FAS kunopa kuti vaonese kuti sarudzo hadzina kuchena uye hadzisi kuitwa pajekerere. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Evans Zininga.
Dare re-electoral court nezuro rakapa mutongo wekuti vaimbove nhengo yezanupf uye gurukota vasevya kazvikuere havakwanise kukwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika sezvo vange vasiri kugara munyika kwemwedzi gumi nemisere yapfuura. Asi mukuru wechikwata chinoona nezvekusarudzwa kwavakasvikuere vawalter mzembi vanoti vari kuenda kumatare zvakare kuti nyaya iyi inzwike zvakare kana kuti appeal. Mutauriri wavakasvikuere muzvare jati sande vakaudza Studio 7 nezuro kuti chinhu chekutanga chichaitwa navakasvikuere kana vari mutungamiri wenyika ndechekuumba homwe yemari inoita bhirioni remadhora ekuamerica ichashandiswa mukubetsera hama dzevanhu vakaurawa panguva yekukura hundi.
Vakasvikuere vavimbisa ivo kuti pavachapinda kuzoita mutungamiriri wezimbabwe vachaisa parutivi $1 billion yekuripa avo vakakanganisirwa nekurasikirwa nehama mazuva egukura hundi. Tinoziva kuti kune vamwe vati vachizvinzwa vabva vataura ivo vabva vasvoropodza vachitizvo ni $1 billion iyi inowanika ichavano kunobva kupi. Asi tinoda kuti tirangarireka semhuri yezimbabwe kuti makore apfuura takanzwa isu kuti kwakashanda $3.5 billion ichienda kucommand agriculture asi pasina chinobatika chakaonekwa nemhuri yezimbabwe kuti $3.5 billion iyi yanyatsoshanda chii chaizvo. Saka isusu tiri kuti $1 billion imari shoma chaizvo kuti iwanike chavano kunoripa vanhu vakarasikirwa nehama dzavo mazuva ekukura hundi. Tinotarisa zvakare kuti vapresident Kasvikuere kana ivo vaakutonga vava ndivo mutungamiri wenyika vachaita kuti nyaya yegukura hundi isava nyaya inonzi haitaurike nezvayo, isava nyaya inonzi inotyisa kuti itaure, uye vakarasikiwa vakwanisewo kuti vakwanise kuisa matombstone nekurangarira mhuri dzavo dzakashaya mazuva egukura hundi kana dzakaurayiwa mazuva egukura hundi.
Mutauriri wavasevya Kasvikuere muzvare Jati Sande vari parunhare neStudio 7. Asi imwe nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vanoti vakasvikuere vanofanirwa kuremekedza vanhu vane hama dzakapondwa panguva yegukura hundi vachibvunza kuti vakasvikuere vakaregerei kubetsera vanhu vakaurayirwa hama dzavo pagukura hundi panguva yavakanga vari gurukota rehurumende.
Vakasvikuere ndingangoti hangu zvavari kutaura izvi nai vakazvitaura kare noti kuzvitaura nhasi because vakuda kukwikwidza tungamiri wehurumende yezimbabwe. Nyaya yekukura hundi inyaya yakakosha sereki inobata vanhu vekuzimbabwe vekumatebeland nekumidlands nenzira yakaoma sereki because vakarasikirwa nemhuri dzavo. Even up to now, kune vamwe vachiri kutadza kuwana even ma-ID copies because havana ma-birth certificates because vakaurayirwa vabereki nenyaya yekukura hundi. Haisi nyaya yekutamba nayo, haisi nyaya yekuti kana munhu akutsvaga mavhotsi wotanga kutaura nezvekukura hundi because zvinorwadzisa vabereki. Dai anga ari munhu ari serious nenyaya yekukura hundi, dai akazotaura kudhara ingamboita minister mugovernment yava Mugabe akadi kuzitaura nyangwe ari muparamende kuti panofanira kuti vanhu vakaafectwa nekukura hundi vakompensetwe zvakadaro.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, sangano reZimbabwe Human Rights Commission rinoti mugore rinorega kusvika mwedzi wapera rakatambira zvichemo zvokuchorwa kwekodzero dzevanhu zvinoita mazana mana ane makumi matatu nesere kana kuti 438. Dzimwe dzacho dzine chekuita nezvematongero enyika. MuNewsday makare magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoshora urumende mukusunungura kubva mujeri kwayakaita vaBobby Makaza vane makore makumi matanhatu avo vakange vatongerwa makore gumi nematanhatu vari mujeri vawanikwa vaine mhosva yekubata chibharo mwanasikana ane makore gumi nerimwe. Magweta awa audza vakuru vemajeri kuti vanoda tsananguro nekukurumidza. Ya tashika panguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 ni handisi kufara mani mabvunzira mune muchita mbvunzo Paul Tembani yati yoka munoita sokunge muri kumbara ne kids gloves tuda mbvunzo mahad grill that man man tinzo kuti izi pachokwadi kana kuti ari kufavor zano tuda kuziva isusu kuti mashaya mombe akatichamisa must die zviri pa video sei asati asungwana nasi tuda mbvunzo yakadaro kuna Paul Tembani yati ndo violence yacho kai yari kurudzira. Alright, sei mapurisa achiwana simba rokuti haakwanisi kuprotecta macitizens paanoita misangano yavo zvaarambidza vanhu macitizens kugokwe vachiti havana manpower. Asi CCC ikaita musango ikaita go ahead ikaita disregard zvataura nemapurisa vanounza mapurisa akazara mumarori vane vava vanepi because manpower vanga vati havana manpower yanoshava ndeyekuprotecta macitizens achiita musangano wavo asi yekuti sipesa vanhu kuti vasaita musangano vanoiwana. How is it that possible in mari dzapajobheni
padhuku zvamunonyarara kadi munomira kodzero dzevanhu munodi kumirira kuti FCC temapati ite marari muratengesi wese amwe mapati atisaziyana madhuku nanamonzora watengesi hatifambeni CC ana baba tibvutire munhu ane shanduko kwete kuti taneta nekunyeperwa nezanupf tichingoba chingoya ega taneta tivhutire chamisa arume chamisa shoko ngarifambe kwese kwese mukomana ndi anoita.
Augustin Chiuru aitori nani pana Paul Nyati. Paul Nyati hatizivi kuti ndii mukuru wamapurisa here kana kuti mukuru wezanupf. Hatimuvoni paamire chaipo chaipo. Augustin Chiuru aitori nani akasingarambidzi maopposition kuita misangano nyangwe hayo zano yavo yakaipa mugaba yavo akaipa pakurambidza vaopposition kuita musangano vava vasingarambidzi sezvinoitiwa iko zvino zvamunangagwa napo unyati wake uyu. Hatizivi kuti mapurisa iwawa vakuru vakuru vamapurisa pamakamba avo vapindwa nemweya weiko zvinozvodesa ngavazvirege zvotoonekwa kunze kwenyika kuti vari kuita hapana free and fair elections ingaitiwa apa kuzve kwakungobira asi nyange vakati vabire gwendo guno inhema.
Munangagwa munangagwa deno urumweka waedza kukambe nochiudza vanhu chokwadi kwete zvako zvamadrugs zvauri kuita pamberi pamarari akao taurira vanhu chokwadi kuti wakakonewa kutonge nyika kumbiro riregerero otherwise mongoa nogonongoona kana kuti 20% yavanhu vangakunzwira tsitsi vakakuvhotera asi 80% inoenda kuna Chamisa. Chamisa ari kuzopinda gore rino uchida usingadi.
Ponyati iyoyo paunobvunzwa zviri zvashasha zanupf hauzivi asi zvaitwa neetwitpost nezvaunoziva hausati wazwa nezvazvo uri mutengesi iwo ponyati uri mutengesi ramba ushandiswa nezanupf hatichaona magumira kwazvo.
Ini ndinongodawo kuti mundisvitsire audio yangu kunyanyanyanya kumayouth ezanupf kunyanyanyanya masupporters ezanupf especially vakazvabva from 1980 kusvikira 2000 apa ndinoti ndine hurombo nekuti izvezvi murume mukuru akazvagwa 1980 kumuti heri kadhi iri rekubhengi indanonichekera balance hazi kuti unocheka sei inda unowithdrawa mari hazi kuti unowithdrawa sei inda unonditorerawo bank statement haakwanisi. Why? Because of ZANUPF. Ndikakuudzai kuti ruzhinji rwedu vana vatononoka wande nana tete mavelasi ndoda kukuzivisai kuti kutaura chokwadi tisingadi kukurova imbwa takaviga mupini vazhinji vedu takazoziva kushandisa mabank card tava kudiaspora saka handioni reason yekuti vanhu vanotendera kushandiswa nezanupf vachipuwa mari nezanupf ende chinondirwadza mari dzacho ma$10 ma$20 ekuti unongondotenga kalofu kechingwa one day nekadrinki zvatopera.
Adi makadi pa studio 7 apo ashamarari mese sitiawa sutinofara zvedu asi kuti mugwadi mugwadi ngakure gwadi anoti pati yavo hairovi vanhu veMD matripusi ndo vanoita mhirishonga chirudzi kana vasirivo vanorova vanhu vanodi kusunga vanhu vacho nokuti vanopa kuti pati yavo isvibe nokuti vanhu vacho vanozivikanwa hakusiko kuti havazivikanwika vanhu vanorova vanhu sei vasingasungwi kusvitira kuti imwe mosvibisa pati yedu mushuro wavanhu vanoziva kuti vanokundwa zvine mutsindo ende vachikundwa futi chero vakarova vanhu zano yavo ratishaide.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakarumbidza kubatana kwakaita nyika dzomubatanidzwa weNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO pamusoro penyika yeUkraine vachiti America neNATO hadzizofa dzakasiya Ukraine iri yega vachiti Ukraine ichakokwa kuti ipinde mugungano reNATO kana zvinhu zvose zvagadziriswa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Mufundisi Richard Moyo kuSouth Africa ko datandira text message yenyu asvika iko zvino. Tinotenda zvikuru nemashoko enyu okuti kukidzira kuti tiri basa redu nemazvo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokumbira hurumende kuti zvikoro zvivharwe musi wa18 mwedzi uno pamusoro pemapato ezvematongerwo enyika ari kunetsa pazvikoro zvizhinji. bato re MDC rinoti zvimwe nengo dzichamirira bato iri musarudzo dzakasungwa nezuro muHarare. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti vasevhi akasikuere vasashadzikisa vanhu nekupinza nyaya yegukura hundi mukutsvaga rutsigiro musarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuwo zvakare manyoro anhasi. Ndini Tarunoka Wande ndiri muWashington.